mutundi wava mugabe unonzuri kutarisirwa kuvigwa muchivanze pamusha pavo mubhuku rekwakutama muno mazvimba studio 7 vamwe vatori venhau yemamwe makambani varambidzwa kupinda mumusha wava mugabe sezvo zvanga zvichinzi mhuri yemufi iri mumusangano usingadiwe vatorwa mumwe muvakidzani asina kuda kudomwa nezita rake uyo anoti ambokwanisa kupinda pamusha pava mugabe nhasi audza studio 7 kuti guva richavigwa vamugabe riri kuvakwa pakati pechivanze pamusha pavo uye zvinonzi mhuri yemufi yakatora danho iri ichityira kuti mutumbi wemufi ungazobiwa ukashandiswa zvisirizvo nevanhu vezvematongerwo enyika vavasina kudoma nemazita amai vatataura navo ava vati chikonzero ichi ndicho chiri kuita kuti vamugabe vasaradzwe kumarinda akaradzikwa dzimwe hama dzavo kusanganisira amai vavo amai bona mugabe
vamwe zvakaita semba ine munopinda sokaaatenderera so saka kwaitimbasire ochichi apa ndipakaiswa fish pond ndaisa iri mugabe yanga ndipabhombe saka apa fish pond apa ndokwavakwamanja kuti vakaisa kumapuwa munhu anogona kunochera ofisi munhu anotengwa akaenda saka pakuti munhu uzopapinda
vamade nyika kutama vaudza studio 7 kuti vafara zvikuru kuti zvido zvemufi zvokuti azovigwa kumusha kwake zvakwanisa kutevedzerwa kunyange hazvo hurumende yanga ichida kuti vamugabe vavigwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre
aiwa isu tozvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatingaise parudivi zvinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita vemhuri ndisu tiri pano yake o zvimwe chete izvozvo zvatinazvo
parizvino mungazive kuti urongwa hwamira pape tinomutumbi
aiwa hatisati taziva izvo hatisati tagara pasitezi
sachigaro wezano pf nharaunda yekwakutama vatinosi manongovere vati vari kufara zvikuru kuti vamugabe vave kuzovigwa kumusha kwavo vachiti mufi akabviswa ugamba hwese pavakabviswa pahutongi navaemarson munangagwa vachibatsirwa nemauto muna mbudzi 2017 vamugabe vakambenge vanzi vachavigwa kuHeroes Acre asi mhuri yavo yakazotora danho rekuti vavigwe kuno kwazvimba izvo zvakatambirwa nehurumende ichiti inokoshesa zvido zvemhuri
hatozvitambira zvakanyanya ariwo mashoko avo avakakasiya vataura kana mufi achinga ataura vanhu vanofanira kuti varespekte kodzero dzemufi zvaakasiya ataura izvi zvotongoti ngazviitwe saizvozvo kuti mazvazve kuHeroes Acre nderimwe step ine confusion confusion inokonzerwa nekuti pavakabviswa vakanzi vatadza kutonga nyika ndovauraya nyika vakadai kureva kuti vakabviswa Heroes Acre vafa moto vakuenda kuHeroes Acre kureva kuti hurumende ndiyo iri kuconfusa vanhu ndovakavabvisa Heroes Acre zvacho vabvisa pavakavabvisa nechisimba paya vakati haa ndiye akauraya nyika zvikadii 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 tikati ha munhu kana abviswa akazvevauraya nyika vamwe vaakupindawo votonga zvino ozofa motira hiro futa kuna nae Heroes Acre zobva zvakondira tiktivaende vanhu vanosara vari confused andimaona iri hurumende iri konzera izvozvo hurumende yakatadza kumira papozition imwe chete kuti imuti hiro kana kuti iti haisi at the same time vanhu vondobva vashaya kuti vamira pasi saka at the end of the day tinge tangoona kuti isusu hama dzake tinenge tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingani zvaitirwei
mumwe mugari wemubhuku rekwakutama uyo aramba kudomwa nezita ati vagari vemunzvimbo ino vazhinji havasi kuda kuti vamunangagwa vange varipo pakuvigwa kwavamugabe
anowacho hakuno kunda atombokangana zvavo vatombuda kunzwa nezvazvo nenyaya yekuti vabudisa mari yekubhadhara matiitoriwese
vamwe vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yemufi vanoti pane kukakavadzana kuripo pakati pehama dzemufi nemudzimai wake amai Grace Mugabe avo vanonzi havana kuudza veukama panguva yairwara vamugabe kuti hama yavo yainge yarwara zvinonziwo madzishe akadzingwa kuBlue Roof mushure mekunge amai Mugabe vawana runyorekupe rwokuti madzishe ainge apihwa mari nehurumende kuti avanyengetedze kuti vamugabe varadzikwe kuHeroes Acre zvinonzi zvakazoita kuti madzishe aya adzingwe kuBlue Roof marimwe zuro hatina kukwanisa kutaura namai Mugabe sezvo vanga vari musangano nevemhuri hatina kukwanisa kutaura zvakare naishe Dununu Zvimba avo vane zita rekuberekwa rekuti ratoo zvikaramba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kupinda asi vane ruzivo nezviri kuitika pamusha pavamugabe vanoti mufi acharadzikwa nemadzishe pachivanhu mashoko aburitswa nebepa nhau rezimbabwe morning post anoti vamunangagwa vachange vasipo pakuvigwa kwavamugabe vachinzi vachange vakamirirwa negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakein matema pachavigwa vamugabe ndakamirira studio 7 kwazvimba ndini Thomas chiri pasi.